pamutemo panga pachinzi kana mwana achinga ari pasipe makore gumi nemairi anenge asingatokwanisisi zvachose kuti aitwe naye zvepabonde. Saka mutemo wanga uine pamwe paunga uchizopatsanira uchiizvo, asi kana mwana ari pakati makore gumi nemairi negumi nematanhatu anova ipo pa16 asingazokwanisa kupa mvumo yake. Sasapa vanhu vanga vachitongwa kumatare dzimhosva, panga paine mhosva mbiri dzakapatsanurwa dzinenge dzine yekubata mwana chibharo. Kana ari mwanasikai munhu akaita naye zvepabonde ari pasi makore gumi nemaviri, munhu anenge achizosungwa achitongwa nemhosva yekubata chibharo. Zvisinei kuti mwana wacho akabvuma kana kuti haana kubvuma nekuzvine zvichidzidza mutemo, mwana iyeye akatonga hakwanisi kuita mvumo yake. Saka tanga tichiisisi kana mwana asingabvumidzi kuti ape mvumo yake kuti arehozi kana kuroora, nokuti mubukiri makaihozi ejokurerezi ya18. Saka tanga tiri kukurudzira kuti zvangoitwawo kuti chero kuti munhu akwanise kubvuma kuita zvepabonde ngazvitangira pamunhu abvazera akurikidza makore aita gumi nemasere anova18.
Saka zvamakwanisa kunge muchiwana zvamaa muchirwira izvi matanho api anozotarisirwa?
Mutemo uyu unotanga wapasa munational assembly woenda mutemo uyu wozonosainiwa napurezidendi kana zvangoitika zvinenge wava mutemo muchaenyika. Pari zvino kupasa munational assembly ingori stage yekutanga, ichabva kunational assembly yoenda kusenate, yozobva kusenate yozonosainiwa napurezidendi. Panenge pazosainiwa general laws amendment zvinenge panezvosangira section 7 ecriminal code. Saka hapachine matanha zvoda kutorwa kuti zvosvika pakunopasa.